Chiripo chikuru ndechekuti vashandi Progressive Teachers Union of Zimbabwe vanova vadzidzisi munyika vari kutsutsumwa kuti hurumende haisi kuvabata zvakanaka. Iye zvino mari yatambirwa musi wechishanu unoyu imari shoma zvikuru. Panga paine tarisiro yekuti pane imwe mari yainzi nehurumende $80 inonzi inotedzera US dollar iri index the US dollar. Mari iyoyo haina kuuya sekutarisira kwatanga takaita, nekuti taitarisira kuti mushandi anenge awanawo mari $80 iyoyo yanga isingafani kunge iri pasi pe-478,000. Asi vashandi vedu varairidzi vari kuwana mari vamwe isi kutombosvika 200,000, kureva kuti mari iyoyo haisi kukwana ende ticha achagoni kurarama muZimbabwe. Saka chichemo choramba chingori chimwe chete chekuti haiwa hurumende iri kutibata zvisina kunaka. Ndosaka vashandi vati haiwa kana zvadaro toenda kubasa mazuva mashoma nepamusana pekuti mari yatiri kuwana yacho haisi kukwana. Ndozviripo izvozvo.
Mazuva mashoma adarika vamajongwe, takanzwa sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions richizivisa kuti vashandi vese vehurumende havachakwanisa kunge vachiramba vachienda kumabasa. Ini manga muchienda kumabasa here kubva papiwa chiziviso ichi kuti muzozivisa nhasi kuti hamuchaenda kumabasa?
Nyaya yehombe ndeyekuti isusu tinoshanda pamwe chete nevava vanhu vekuzi kupfutsi ivavo. Asi chiripo chai ndechekuti tikaramba tichitaura zvinhu zvacho zvisingaitwi hazvibudi zvakanaka. Saka iye zvino hatingi chalenji yapa kuti union yega yega ngaimbomobhiraiza vanhu vayo tione kuti zvinobuda sei, nepamusana pekuti mamiriro akaita zvinhu tikatadza kutowana zvatinowana iye zvinezvi maelections asati aitwa, maelection akapera hapana chedu apa, nepamusana pekuti vanenge vangu tahwinha tazvihwinira saka hapana. Saka tingoramba tichingodzokorora point iyoyo yekuti hurumende yeSecond Republic ngaikoshese mushandi, ngaitirire zvekudiwa nevashandi, yoedzawo zvakare kuti inzwisise kuti vashandi zvavari kutaura hazi zvinhu zvekunyepa, hazi zvinhu zvekuda kungovarwisa, asi zvinhu zvekuratidza kuti mushandi taiye atambudzika paZimbabwe.